Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7, and this is a live talk on Friday, July 5th, 2019. I'm Blessing Zulu.
And I'm Chris Gande.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the media reform bill that was published in the Government Gazette today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com or www.voashona.com, or still, you can find us at www.voandebele.com.
The government has gazetted the Freedom of Information Bill, the first of three media and access to information reform legislations that it claims will effectively repeal the existing Access to Information and Protection of Privacy Act, or IPA, once ratified by Parliament. Two other bills that would complete IPA's replacement, the Protection of Personal Information Bill and the Zimbabwe Media Commission Bill, are expected to receive a cabinet approval in the coming weeks.
IPA, passed in 2001, was subject to much national and international criticism. The Parliamentary Legal Committee roundly criticized the bill as being unconstitutional. The chairman of the committee, the late Dr. Edison Zobo, described the original version of the bill as the most calculated and determined assault on our constitutional liberties in the 20 years I served as cabinet minister, unquote. Some media experts are claiming that the proposed amendments are cosmetic.
Wanguka hama wadiwa nasi tirauti tinge tichi yedza kutarisa biri ra budi tukairu mguarore hurumende kana kutira gazet kwa nasi. Biri iri hurumende kuti raka nangana nekuti vatorwe nau kana vachida kunzwane zvirikuita kama mapaze hurumende kana mamwe makambani hurumende atingataya maparastatals. Vanenge vakasununguka kuti vakumbire zvavari kuda izvozvo vonyora mumapepa nhau. Asi panguva imwe cheteyo bhiri racho riri kutaurawo nezvimwe zvisingafaniri kuburiswa nevatori venhau kana kuti hatingataya maofficial secrets. Vachitauraiwo kuti kana zviri zvinhu zvinogona kupa kuti nyika isa gadzikani hazvifaniri kunge zvichiburiswa nevatori venhau vachifukura hapwa. Hurumende iri kuti izvi zviri kuratidza kuti hurumende yava munangagwa yakasiyana nezvaiitwa nehurumende yavaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vamwe vatori venhau vari kuti aiwa zviri kuitwa navamunangagwa hazvina kunyanyosiyana nezvaingoitwa navamugabe. Mitemo iri ngochinjwa mazita asi pasina zvakawanda zvaitwa. Tida kunzwa kubva kwamuri wovateereri kuti munoona sei nyaya iyi, uye tichataurawo kukosha kwakaita iko kutorwa kwenhau munyika dzine utongo hwejekerere. Nekuti vamwe vanoti kana vatori venhau vasingakwanisi kuita basa ravo kana vachimbunyikidzwa, zvinozoita kuti huore hutekeshere munyika. Nekudaro vatori venhau vanofanira kuti vachishandawo vakasununguka. Asi dzimwe hurumende dzinoti aiwa hongu vanokwanisa kudaro havo, asi pane zvimwe zvinhu zvavasingafanire kuita zvinozokonzera kusagadzikana munyika. Chris.
Yebo, Blessing. Yeah. Namhlanje ke siyadibana njalo kuhlelo lwe-live talk lapho esikhangela khona umthetho omutsha owethulwe namhlanje ku-Government Gazette, iphephandaba likahulumende elazisa ngezaziso ezisemthethweni. Namhlanje ke sithe sikhangele lumthetho, umthetho wenqabela intatheli izindaba ukuthi zithathe esingathi thina i-information ngesilungu le umthetho ona uthi khona kukhona okunye okungamelanga kukhutshwe izintatheli zindaba ngoba kungangcolisa kumbe kuphambanise inhlala kahle kaZulu okuthiwa ke ngama official secrets ngesilungu. Ye intatheli zindaba eziningi ezikhangele lomthetho zithi hayi okwenzakeleyo akukhanyi kahle kufana nje lokuthela amanzi emhlana wedata. Ye bathi bona akukhanyi nje ukuthi bathi kulutshwana okwenzakeleyo okungathi kuthathelwe ngumuntu intatheli zindaba kunye loZulu Mathupha ngoba iIPA la umthetho nalo akuyehlukananga kanjalo. Blessing.
Of course, Chris, in order for us to try and understand or to unpack this bill, there is an interview that I did with the permanent secretary in the Minister of Information, Mr. Nick Mangwana, shortly before I came on air. Let's listen to what he had to say. I first asked him about the significance of this bill.
This is a very significant milestone. We have said from the moment we the new dispensation started in the Second Republic that we were going to widen and deepen democratic space in Zimbabwe. We were going to repeal IPA. We are going to unbundle it, come up with three separate laws that cater for three separate issues. One being the freedom of information, which is giving access to the public to information in Zimbabwe held by public entities, held by public institutions. We have done that through the gazetting of the freedom of information, which brings to life Section 61 and 62 of our Constitution. We have also said that we will have media regulation rather than media control through the ZMC. We have just received that from the Attorney General today, ready to go to Cabinet. So we will take that to the Cabinet Committee on Legislation. We have also said that we will have another law, which is protection of personal information. Again, that is very advanced. Which brings again to life Section 57 of the Constitution. When we said we will repeal IPA, it wasn't just a talk, it wasn't rhetoric. It was exactly what we were going to do. And that's the process we have started here by gazetting this act, or this bill rather.
Your critics are saying the bill is not doing enough to change the access to information and protection of privacy act, saying that there are still some media restrictions that might actually interfere with journalists trying to do their work.
I'm not sure what you're talking about, because just before your call came through, I was on a very, very long conversation with MISA. I was talking to Kuda, the legal officer from MISA, going through what we had. There is no direct criticism that we are getting from the bill, I mean, on the bill itself, or on the draft bill. What we get is a few hygienic issues, for example, that nobody should be arrested for fake news or and so on, that there's a bit of criminal element there, and then they say you're criminalizing journalism and so on. Besides that, there is no direct criticism of what we have in that bill. So, but we have no problem. This bill has not been ascended to as an act by the president. The stage where this bill is, the executive has made its proposal. Now it goes to Parliament. Parliament is the lawmaking board itself. So they can discuss that, they can refine that, they can, the public can have input into that. Like I said before, this is a draft bill. We can only talk about whether it's right or wrong or when Parliament has spoken. The executive has made its position known. And now we leave it to lawmakers.
That there was Permanent Secretary in the Ministry of Information, Mr. Nick Mangwana, explaining what this bill means. Of course, the bill cannot become law until it is taken to the public and also debated in Parliament. And after that, the President has to put his signature before it becomes law. So those are the processes that remain. Chris.
Yes, blessing. Yeah, limzwile ke nobhala osebenza kwezokwethulwa kwembiko ubesitshela ke umnumzana Nick Mangwana ubesichasisela ke ngokuthi kuhamba njani. Uthi yena kule mthetho emithathu ekhangelelwe ukuthi izalungiswa isuse ke i-IPA wakuqala ngokuthi wona lo esikhuluma ngawo lamhlanje iFreedom of Information Act lo umthetho yiwo okhangela okunenge esikhulume ngakho kwenqabela uvikela njalo iziphathamandla zikahulumende kunye labantu mathupha okuthiwa khona i-protection of personal information, protection of commercial information lokunye okunjalo. Njalo ke uchasisile ukubana kuzaba lomunye othiwa wama media regulations lapho okutsho khona ukuthi intatheli zindaba zizabe zihambisa njani phansi komthetho. Blessing.
Yes, Chris, and I think we have our first guest, Ms. Patience Zirima, the director of Media Monitors Zimbabwe. Good evening. Ms. Zirima, good evening. We might be having a bad connection there.
Mm-hmm.
Ms. Zirima, can you hear me? Hello?
Hello, I can hear you now.
Oh, thank you so much. I think we had a bad connection. But tell us your take on this bill.
My apologies, the line is a little bad, you said?
I said, what is your take on this bill, your initial assessment?
The initial assessment is that it looks like we could have a good freedom of information bill that actually promotes access to information for citizens. So for now, there are some aspects within this bill that, of course, we are concerned about. But overall, the principles around citizens' access to information, for example, issues around public bodies having to proactively disclose information.
Hello. Wow. We'll try to call her back. It appears there are problems with phones to Zimbabwe, maybe caused by power outages. Chris?
Yes, probably.
That might be the reason. But Gaitimbo enda kuva tereredu kuti tinzwe kuti vari kuti kudii pa Facebook app. Pana Onias Nzua arikuti tapinda pachirongwa tipei zviri mugapu. Disciple Gibson Madaniri arikuti tapinda pano Blessing na Chris tinotenda. Aegeus Muvindi arikuti team Masquera sei anamkoma Zulu. Tina zvakare Nyasha Nikule arikuti manero akanaka. Courtney Mpemi Koti arikuti ndifonere atipa namba dzakapo. Tina Dadirai Chitungo tinotenda zvikuru. Gabriel Rwadzisai arikutiwo ndifonerei. Fraser Chicks Nathan NR arikuti manheru vatereri vestudio veVOA pamwe nemi vashamarari tinotenda zvikuru. Advance Tagure Nyika arikutiwo watching. Chris.
Yes, Blessing. We have another guest. We have a caller, actually, Gabriel. Hello? Hello, Gabriel?
Magadi Mkoma, Gabriel.
Yes, Magadi Mkoma, Junga.
Pana Mkoma, Chris, na Mkoma, Blessing, Nas, Mkoma, Junga. Varugu, Zoka, ni Musuwe Mvurondisho. Musuwe Chitatu.
Yeah, Musuwe Chitatu.
Musuwe Chitatu, ni Musuwe Mvurondisho.
Mkoma, Chris.
Mm-hmm. Right, Mkoma Gabriel, Murugupi.
Murugu South Africa.
Murugu South Africa. Wongu manyari mdariru maenzu kwa tuku taura. Nezuru na kwezi kwa kuitu kwa kuti vatoriwe nao. Vange vashiturao nao zao. Vaka sununguka, vasinga sungwe, vasinga mbunyikizwe, vasinga itukwe kafira mberi. Munoona ose nyai.
Vatorive nhava vakasunguka. Ndozvinoonesa pautongo hwechikopo.
Asika varikutivo izvi ndo zvinoitwa nenyika dzakawanda muAmerica kuBritain kana kuSouth Africa kwamuri kuti hamungofanire kufukura hapwa nekuti zvinogona kukonzera kusagadzikana.
Kuno kwatiri kuSouth Africa kwakasiyana nekuZimbabwe nekure chaizvo. Nokuti kunoku vatori venhau chaivo chaivo vanotaura zvavanofunga kuti ndozvinoita kuti nyika inderere mberi. Kana purezidenti chavo chavo unotovaona vachibvunzwa nevanhu nevatori venhau vachiiswa padariro vachibvunzwa mubvunzo vachipindura. Hazvinei nekuti vabvunzwa mubvunzo wakaita sei vanopindura semabvunzirwo avaitwa. Asi kuZimbabwe manje tinongoona panoitwa mibvunzo inobvunzwa purezidendi vanenge vanototanga vatomboita marejistrals ichazvokutoti ndichazokubvunzai zvakati ndichazokubvunzai zvakati ndozvimwe zvacho zvinorwadza kana kuvakana vachiindavhiwa purezidendi. Munomu munomu vakasununguka chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Gabriel nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, ndakaona chaizvo nguva Chris.
Aiwa, tinotenda. Mukoma Gabriel Chris tine andizoti nhare ya muzvare dziri maya kuita here kana kuti
yakuita.
Okay, hatine urombo phone dzacho dzinenge dziri kuti netse. Okay, you were explaining about your understanding the initial assessment. You can go ahead.
Okay, like I was saying, my initial assessment is that it looks like it meets some of the principles of freedom of expression and freedom of information in terms of actually trying to set up a framework for citizens to access information. But it's quite interesting that the previous caller has brought up about the issues around secrets. Mm-hmm. And I haven't really looked at all the exemptions that are there in terms of what information cannot be accessed by citizens. Mm-hmm. But in terms of principle and best practice worldwide, there are some limitations in terms of the number of years that information can be kept secret. And after a while, a lot of information can actually be let out into the public. And this is something that I thought was missing from the Freedom of Information Bill, to say that, for example, yes, something might be a secret today, might be quite sensitive today, but in 20 years' time, there might be no reason why that information should still be a secret.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yes, Blessing. We have another caller, right?
I don't know if we have Mr. Chris Mike.
I'm still on the line. Thank you for inviting me to the program.
Thank you so much. Of course, Mr. Chris Mike is a media law expert, one of our guests. Chris.
Yes, Blessing, and a former classmate.
did I say patience is also my former classmate?
Oh, you forgot.
Just in case Chris gets the limelight, it's not going to happen.
Yes, so Mr. Miguel, what is your initial reaction to this act?
Right. Generally, we are happy that IPA is coming to its end. We are seeing the back of IPA because the Access to Information and Protection of Privacy Act has been used in the past to restrict access to information for the vast majority of citizens and also for the repression of the media. This is a statute that has a very ugly history in Zimbabwe. And also it has been referred to in many other parts of the world as a reference point regarding the undesirability of Zimbabwean media laws. So it's very good to know that this statute is going. It is also commendable that the Freedom of Information Bill will introduce the concept of access to information not only for information held by public bodies, but also for information held by private entities. That is a positive development. However, the just published bill falls far short of the expectations of the media industry and also short of domestic, regional, and international standards regarding access to information. There are too many sections in this statute that, in fact, inhibit access to information or that inhibit freedom of information, as is suggested by the name of the new statute itself. So, for instance, there is reference in this bill to the possibility of an officer who receives an application for access to information to go up to 21 days considering whether or not to grant permission for an applicant to have access to information. That obviously is a very long period of time, particularly when you look at this from a journalistic point of view. Journalists survive on selling fresh information, which we call news. And if a journalist is having to wait for 21 days, that may be extended by a further period of 14 days. The freshness of the information sought might be lost due to the bureaucratic processes that are provided for under this statute. It is also unfortunate that this bill does not create or establish the new information law as the primary law that will be referred to in terms of access to information. There's a plethora of statutes in the Zimbabwean statute book that refer to access to information. Now, if we do not have one particular statute that is clearly designed for access to information, there would be the possibility or potential for confusion or conflict of laws. The South African jurisdiction, for instance, has resolved this by recognizing one particular statute as a primary law that will override all other statutes regarding access to information. These are some of the key problems that we see in this particular statute. You also see that through the Freedom of Information Bill, the legislature or the government seeks to reestablish the Zimbabwe Media Commission as the sole body that will deal with access to information questions. In other jurisdictions, the legislatures have moved away from vesting all the regulatory powers regarding access to information in a regulatory body that relates to the media. They have expanded the possibility or the powers or the authority or jurisdiction regarding access to information questions to human rights bodies or to ombudsmen who are specifically specialized in the area of access to information. We have therefore lost an opportunity, if this bill passes as it is, as an act of parliament, to catch up with the rest of the world in terms of regulating access to information.
Thank you so much, Mr. Mike. Please do stay on the line. And for those of you who are just joining us, good evening. And this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about attempts by the government at media reforms. I think these are plans to try and amend the Access to Information and Protection of Privacy Act that has been criticized both locally and internationally. So today the government gazetted the Media Reform Bill. Chris?
Yes, let's go back to...
I think we have Donald on the line.
Yes, yes.
Mkoma Donald Magadi.
Mkoma Blessing na Mkoma Chris.
Nasi zorai volume radio enyu Mkoma Donald ya kuita maungira nasi.
Alright Mkoma. I don't know kuti hurumende dangu bata zvai vanhu kumesha.
Sei kuchidaro.
Dangu ona kuti pane ma reforms adaitwa kana kuti we alignment idaitwa. Ngo dangu bata vanhu ze headlines, zvinhu kuti ma headlines. Hadi zvipa ne breaking news but pasina chiripo. Zvakanyanya kukurumbira vaJonathan Mwai vachiri minister of Industry pazvavanyaya kuvanhu vachitoti mitemo iri yabviswa kare. Tato haa, tibone sokuti pane zvinongobuda mukoma kuda kungoita zvokufadza vanhu vavajaira kungoita zviyani zvichaita sekuti pane zviriko pane progress yeti pasina havambofi vakadaro kuti kana vati masecret enyika vamangwana vandiki mangwana unotitoziziva kuti Sudan yaguma kuti Miriam Kando ishe manjiri saka masecret enyika anodarika zvikunyaya dzakadaro ndeasi yavanoda kuchengetedza ore uno kune social media kuna secret inongonzichafira yakawanda kuti ndekwakare izvozvi saka ivo vanoti masecret enyika ndeasi kuti kana vakadzima internet kuti ndo masecret enyika kuti zvimwe nyika dzidzazva dzanga vakadzimira zvinhu yanezvi
aiwa asika mukoma mukoma Donald nyika dzese dzine zvimwe zvadzinoti izvo zvinoyera zviburitswe
bati zvine chanewo yekubudisiwa nazvo hakusiko kuti hazvifanwi kubudiswa zvine chanewo kubudiswa zvinofanwa kubudiswa zvinofanwa zvikamwa asi zvinogona zvikamwa like zvakafanana kuti imwe nyika kana through foreign affairs space ministry panoti vane maprocedure anenge aripo kuti information inobuda hau but kuzimbabwe tinoona kuti handizvo mabudisiko zvinoitwa zvinoita sekuti zvinenge vana ndo reason muchiona vanzivani vayanga vari pemainvestigatari kuministry of information vari vozve vachijaramba vari vozve spokesperson wapresident vanenge vachiita kuti zvimwe zvinoda kuti zvimwe zvaasingaiti zvekuti hazvitombogari zvadi zvabuda saka munhu majournalist asi free muzimbabwe kunyepa kuda kungozama kubata vanhu kunyesa mukoma blessing taakuziva vanhu ava hapana kana chita chavangambotiudza kana nekuti zvinhu zvavazvavanozvaita zvose izvozvoda kungoti paite sekuti pane progress vagonzi hapane zvava kuitika muzimbabwe yeti pasina kana kuti tariba dhemu rikanzi harina mvura ndo masekureti enyika api masekureti acho vavabude ngavotauka kati
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald
munyika imomo
tinotenda zvikuru mukoma Donald tinotenda zvikuru. I think Chris, you heard from Donald Mamboma there loud and clear. He said that the changes are cosmetic and there's nothing much to write home about. Chris.
Yes. I think he has a valid point there. Mr. Zarima, oh, she dropped. Okay, we'll go back to Mr. Mike. Mr. Mike, you know, people are always pointing out, especially when it comes to these kinds of acts like this one, that, you know, in other countries, they also do this and that. But, you know, when you go to other countries, for example, South Africa, you go on the website, you look up any ministry, you find, you know, the cell phone for the maybe secretary and so forth. But don't you think that this Freedom of Information Act is going to make the situation worse for journalists to get access to information?
This bill, in fact, refers to voluntary and mandatory provision of information, which basically sounds like progress from where we're coming from. Okay. However, the law itself does not provide for mechanisms regarding that new format for access to information. You make specific reference to South Africa, for instance, which in fact provides for sanctions in respect of organizations that do not live up to the levels of transparency that are set out in the Constitution. So there will be a problem, as you rightly point out, because this statute is very weak in terms of providing mechanisms for ensuring that the right to access to information as provided for under the Constitution is given effect. And if I might also refer to your previous caller or the previous contributor who is very skeptical about the opportunities for access to information under this act. He mentioned, for instance, the issue of secrets. And you're absolutely right. There are limits within which perhaps a government can protect information in the national interest. However, where that is done in other statutes from other jurisdictions, there is clarity as to the type of information that would be protected. I think we have very broad terms in this draft law and in other laws in Zimbabwe that could really be abused. If you simply say information may be refused in the national interest without even attempting to define the parameters of what might be in the national interest, that would leave those who hold information with a great deal of leeway to abuse that power to withhold information. If, for instance, the person holding information deems that information might embarrass a minister or the president, and in his mind or her mind thinks that the embarrassment of a minister or a president is not in the national interest, that information would be withheld purely on the basis that the information, the divulging that information would embarrass, and such embarrassment would not be in the national interest. Of course, that is not reasonable in a democratic society where openness and transparency ought to be paramount in the governance of a nation. We therefore have that problem that this statute, as with other Zimbabwean statutes, does not give sound parameters that would protect citizens from the possibility of abuse of powers by those who hold information. And I think we must remember that information held, particularly by public institutions, is information not belonging to the state. It is information held by the state on behalf of the public. Mm-hmm. And therefore, the limitations for access to that information ought to be minimal, if at all necessary, because the public have a vested or a fundamental right to have access to this information.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mike. Please do stay on the line. For those of you who are just joining us, a good evening. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the Freedom of Information Bill that was gazetted today. Tinemwe mtereri mkoma Phineas Gomba. Makadi mkoma Phineas. Mkoma Phineas. Mkoma Phineas. Mkoma Phineas. Panenge pane noise pamurinda. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Phineas, tichakufonera tichinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei pabhodha. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu. Ndi Blessing.
Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda mukoma Phineas, tichakufonerai. Tinotenda zvikuru. Tikoma Phineas Gombao vari kuda kutaurawo kuti pabhodha panenge pasina kumira zvakanaka. Tichazovafonera tichinzwa kuti zviri kufamba sei ipo pabhodha ipapa. Chris, tinenge tine vateereri vari kunyorawo. Mukoma Philemon Kawema ari kuti manheru akanaka kwese kumativi mana. Watching from Botswana, tinotenda zvikuru. Wisdom Phineas Ziranya, United Arab Emirates, loud and clear. Aiwa, tinotenda zvikuru. Taurai Shoko Ncube ari kuti thanks for watching you live in Johannesburg, South Africa, Gauteng province. Nice. Wisdom Phineas Ziranya ari kuti manheru. Ruben Mazambana ari kuti manheru mose pano tiripo. Anna Musananguro Mbaiwa ari kuti hello from Makande Karoi. Alexander Mandix ari kuti famba ine basa. Boas Jayagura ari kuti watching from Gaborone, Botswana. Helen Machado ari kutiwo maswera sei. Nicodemus Matariro ari kuti tapinda in the house from DRC. Ndovakomana vakarwa Zimbabwe 4-0. Advance tagure nyika arikuti watching ndo vamwe vatina o Chris.
Yes, blessing silabo lati kwekhasi lethu le-VOA Ndebele. Silo mazinyane Golide Tshuma uthi salibonani, siyaphila mnumzana. Ye sizoba ke labanye ke abathi bona I'm watching from Gaborone, uSolomon Shokufura, uTaiman Moyo watching from Oxford, uBoaz Jayaguru uthi yena useGaborone. Ye lingakhohlwa ke ukusithumela ke inombolo zenu ze WhatsApp, inombolo zethu +12024650318. Yeli asithumela inombolo silitshayele ucingo ecingweni. Silo mhlonitshwa wethu esimbizile ukuthi asincedise ke kuhlelo lwethu namhlanje uChris Mike, yena eligqwetha njalo esazi ezomthetho wentatheli izindaba, esixazulula ke indaba ye-Freedom of Information Bill, ngumthetho omutsha lo ozayo ozenqabela uphinde utshengisele ukuthi intatheli izindaba loZulu Mahlayana engathola njani imbiko evela kungatsha zikahulumende labantu nje mathupha. Blessing.
Mr. Mika, is he on the line?
Still on the line.
Yes, Mr. Miguel, let's talk about official secrets acts. I think they are common.
Yeah.
The United Kingdom is one.
Yeah.
Many developed nations. America, there was the Patriot Act and other acts. Of course, yeah, we have examples of some people who, if they happen to leak secret information, are actually jailed. We have example of Manning here, Chelsea Manning. Snowden is somewhere in Russia. Assange, the WikiLeaks guy. I mean, why should Zimbabwe be different? Should it not protect its own secrets?
Right. The Zimbabwean Official Secrets Act is a legacy from the colonial period of this country. It is a statute that was promulgated during the colonial era. And at independence, the new government of Zimbabwe did not deem it necessary to amend this statute because it worked in their favor. It is common cause that the model of government has transited, has shifted from the 60s to the 70s to the 80s, and now this is 2019. The concepts of transparency and open government were not in existence at the time the Zimbabwean Official Secrets Act was enacted. And therefore, it is incumbent on the current government to recognize the fact that we are now governed under a constitutional order, which is a vast departure from the colonial system that was used back in the 60s and 70s when the Official Secrets Act was relevant to Zimbabwe. Mm-hmm. And I think there are mechanisms in those other jurisdictions that you make reference to, the United States and the United Kingdom and other developed nations. There are mechanisms in place to ensure that there's a balance between the desire by government or the necessity of protection of certain interests by government on the one hand and access to information by members of the public on the other hand. We simply do not have those mechanisms or infrastructure in Zimbabwe that ensures that fine balance. So if you look at America, for instance, in terms of regulation of the media space, there is a very strong self-regulatory mechanism, particularly with the print media. Mm-hmm. And it is, and there are also very strong protections for the media in terms of protection of journalistic sources, for instance, which are not in place in this country. We have seen the rights of journalists being violated in very serious ways as far as their journalistic sources are concerned, something that would not happen in a developed nation like America or the UK.
It is therefore fallacious to think that the Official Secrets Act operating in an environment like Zimbabwe is at par with the protection of secrets or important deliberations in cabinet and so on in more developed nations. So let's take this in context and recognize that our legal system and legislative framework have not developed sufficiently to accommodate the Official Secrets Act as a statute that can advance the freedoms that are now provided for under the current Constitution of Zimbabwe. When the current Official Secrets Act was promulgated, we had a constitution that is hugely different from the 2013 Constitution of Zimbabwe. And therefore, if we want to align our statutes with the Constitution, laws such as the Official Secrets Act would have to go.
Mm-hmm. Yeah, thank you. Thank you so much, Mr. Mikede. Of course, there is this argument that the laws from Rhodesia did not change, most of them after 1980, when the country got its independence. The names, some claim, changed. Government critics say, for example, POSA was the Law and Order Maintenance Act in Rhodesia. Yeah. Mr. Mike mentioned the Official Secrets Act. There are also laws such as the Emergency Powers Act that were also used to suppress the media. But of course, the government is claiming that in the new republic, they are trying to repeal those laws. To what extent? We don't know, Chris.
Yes, Blessing. Also, to note, Mr. Mike, what do you make of this? I think it came with the new dispensation, so-called. Fact that after every cabinet meeting, there is a briefing.
Yes.
What do you make of that? Is it a shift from the old dispensation to the new dispensation? And when you look at this freedom of information, will that be affected?
It certainly is a shift, and a positive shift, if I might say. It is a step towards opening up government business. What is problematic, perhaps, is the fact that this is a voluntary mechanism, which this statute acknowledges, that there shall be voluntary mechanisms by public bodies for access to information or for the flow of information. So we commend that. We commend government for taking the public into their confidence and updating them about what is going on in cabinet. And in fact, with time, it will become unnecessary for statutes such as the Official Secrets Act to be in place, because government itself is moving away from a culture of secrecy to one of transparency. What now needs to happen, I think, is to put into law these kinds of mechanisms so that they do not end at being voluntary. If another minister comes into that office and decides that I'm going to keep myself to myself and what we discuss in cabinet is not the business of the public, that sort of closed minister could very well do so without any consequences, because the law does not compel the government to go back to the people and to account to the people. You will see in the current Access to Information and Protection of Privacy Act, for instance, a requirement for the Zimbabwe Media Commission to submit annual reports to Parliament. There are so many other statutes that also call upon public bodies to make annual reports to Parliament, Parliament being the representatives of the people. And that is contained in law. It is a requirement by law that these bodies must account by way of reports. It follows, therefore, that the executive itself, also being a public body, must also periodically account to the people who elected them into office. And an annual report would, of course, not suffice at executive level. It is, therefore, important, I think, that the culture that this current government has started of periodically reporting to members of the public be graduated or updated to statutory levels whereby the law itself would require government officials and bureaucrats to report to members of the public, the electorate, the people who elected them into office, as to what it is that is going on in cabinet and in the executive and so on.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Mike. Please do stay on the line. Silo Mnumzana Mananda. Mnumzana Mananda, sakwamukela uhlelo.
Nonke abaphathi be-Studio 7 uChris Gande nobaba Blessing. Awusathi uthishona ne.
Okay.
Yes. I would want to ask you some few questions here. Firstly, I would want you to say thank you for bringing Mr. Chris Mike as the analyst for this bill that has been amended. Kati mpunzu wangu waka nangana ni na uyo kuti. Padiri ili radai kuwandudwa. Inile nijia maritambira sakanaka hizu kana kuchangu. Nakuritambira sakanaka. Pane za muno funga ili kuti. Sikuna kumira sakanaka pari hizu. Ngata kundi sikiwandudwa. Sikipi ili. Biri kana rikiwandudwa. Rikiwandudwa nava nani. Does it go through the parliament? Kana parliament yari pasisa rozovamchemo here kana kuti ingori government inongoita zvavanenge vangofunga havo vega wototi izvi zvarabhiri chikurudzero ndichidaro ndinoda kutsvaga kuona kuti where are we going wrong patingati isiso garmenge haisi kuita zvino pamwe chete nevamwe. Kana vasingaitiwa nevamwe, then there is a mistake somewhere. But kana vachiita vari vese, ndanga ndichifunga kuti kuvandudzwa kwanga kwaitwa bhiri izi zvanga zvakakosha fani kuti ivo vemidhia pachavo kusanganisira negesi yemunyarikana vaminavo vari kudai kuvandudza mafambiro anoita neusetereine zvinofanira kubudisiwa pache. Nekuti chero mumusha mamunobva nevaChris Gande mune sekereti yemumusha isingagoni kungobudiswa kunobuda kunze. Handi zvese zvinobuda zvinozikamwa nevanhu vese vese. However, zvimwewo zvinobuda. So tangatida kunzwawo kuti iro vemidhia as an organization vanozvitambira zvakaita sei. Pane zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kana zvichida kugadziriswa zviripo zvanga zvakakodzerwa kuti gavhumendi ingogayamayeti wadova mutero nokuti chinee tichitsvaga kuona kuti mukushanda kwamunoita muri kuparamendi kuya kuya munoshanda sei zvisawanikwa zviri rutivi rumwe chete runoita sokuti ZANU-PF yangozoita zvainoda handizvo ini ndinofunga kuti kana paine chinhu chinenge chakanaka chinenge chaisiwa nehurumende kana chichikodzera ariwo mareforms amamwe ari kutarisirwa nemastandards edzimwe nyika kuti mukadai zvinobatsira ini ndinorova kuti zvinenge zvakanakawo kuti tibatsirane nehurumende yedu tizvisupport asi at the same time tichivaporopita kuti aiwa apa mamadiri kuti dei zvadai we can't be always negative. I think we are going further more down. We need sometimes to be positive, rather to shut down those who have got the interest to use some form of rebuild the country. And it's not why it's even here to be back. Kana kata skarisa izo zvizvi mupariri hazvizi rinyore kuti ibude mumadhaka mairi mumwe but inongobuda chete mumadhaka umu mairi tikapa confidence tichibvumirana nezvavari kuita kuvapa sapoti. Asi hatidi sapoti ine udyire dyire sapoti ine corruption mukati kwete tinoda sapoti yekuti tirape tichiona kuti commitment yavainayo ndiye kuda kuvakanyika then as Zimbabweans because hatina imwe nyika inonzi Zimbabwe other than kumusha kwete kwatakaa ende tichadzokera tinodzokera tinogara kupi. So ndo zvanachita hangunzwa kuna guest wekuti vandibatsirewo ipapo njalo nje okuti if kune zvino mutechoni lowo womusha okuti they are coming out. I could not get to suitable weight. God, okay, it is enough. It's a culture to turn over right. No, they are traveling in Avantivashi media. It's a banga traveled. Yini into le banga ingabajabulisa ukuthi kufanele kuchazelwe kahle ukuthi kuhambe ngendlela leyifanelayo ukuthi wonke umuntu uphakathi kwemedia abe ne-access yokuthi kungabe ureporter bakwazi ukuthi le isecurity iphumayo yiphi isecurity ifanele iphumayo nesecurity ingafanele ukuthi iphumayo nawo amathuba lawo langinika wona.
Hayi, mina ngizaqala ngokuqala and then Blessing uzathatha layo okunye. Okokuqala mina enza ukutshela khona ukuthi umthetho uthiyene indlela uyabubhaliwe ephepheni la, kodwa indlela uzasetshenziswa ngayo nguhulumende siza kuphendula nxa susetshenzisiwe. Ngoba kathesa singeke sathi hayi umthetho lo ulungile, njengoba uyabona eminye imithetho efana la yena le yokuthi abantu kuyathiwa liyecela emapholiseni ukuthi lenze umhlangano, kodwa wona umthetho awutsho njalo. Kodwa nxa sokusetshenziswa kuyayenziwa njalo. So thina njengentatheli izindaba esikukhangeleyo kwathesi ukuthi siwubone ukuthi uzasetshenziswa njani lapho nxa ususetshenziswa singakuphendula kahle. Blessing, maybe you can take over.
Vaphindura kuti isu tino avanga vabvunza kuti isu sevatori venhau tinoona semutemo. Zvinoitika apa ndezvekuti isu tiri parapa hatikwanise kukupai zvatinenge tichifunga, nekuti tinenge tiri vana mutongi gava, hatiteme takarerekera rimwe divi. Ndosaka tadaidza vamhike vanovanyanzvi munyaya dzemitemo iyoyi kuti vauye kuzotsanangura, nekuti isu hatingati tiri vatongi, toita magweta, toita vachuchisi, zvese pamwe chete. Muri kupanzwisisa kai ipapo?
Ndichavabatsira pakupindura ipapo semunhu anoshandawo nevatapi venhau.
Taurai zvenyu tinzwe mukoma amiki.
Ndataura nevamwewo vari mubasa iroro rekutapa nhau. Ndikanzwa vamwe vakati wandei vachiita kakugunun'una pamusoro pemutemo iwoyu, zvikuru sei nenyaya yandambotaura iyoyi yekuti avo vanenge vakabata mashoko vanopuwa mvumo yekuti vatore masvondo angasvike kumatatu vachikwenya misoro yavo nekufunga kuti tobvuma here kana kuti toramba zviri kukumbirwa izvi. Kune bokawo zvakare rinomiririra kodzero dzevatapi venhau rinonzi Media Institute of Southern Africa kana kuti MISA muchibimbu. Raburitsawo gwaro reongororo maererano nemutemo waburitswa uyu, vachiratidza kushushikana nekusafara pamusoro pezviri mukati nemutemo watiri kutaura nezvavo nhasi. Vanga vachitaura ivo kuti mutemo uyu hausi kunyatsorova panhongonya, hausi kunyatsogadziridza nyaya yanga ichinetsa vatapi venhau maererano nekufambiswa kwemashoko. Tichazwa pamazuva anotevera kuti vamwewo vari mukati nebasa rekutapwa kwemashoko vanenge vachiti chii pamusoro peizvi. Gwaro iri raburitswa nhasi, saka ndofunga pachadiwa kanguva zvimazuva zvinenge zvishoma kuti vanhu vatange vanyatsoverenga gwaro iri vorizeya vonzwisisa kuti zvii zviri mukati maro. Ndofunga mushure mezvimazuva tatanga kunyatsoona kuti pfungwa dzevanotapa mashoko vapepeti venhau dzinenge dzakamira papi maererano negwaro iri. Asi regai nditi zvakare, gwaro iri risati raburitswa Ministry yeInformation yakaita misangano yakati kuti neavo vane mabasa ane chekuita nekufambiswa kwemashoko inonzi civil society pachirungu. Civil society inoenderana nezvevapepeti venhau, zvakare ine chekuita nekufambiswa kwemashoko. access to information. Nokudaro tinoona kuti ranga riri danho rakanaka rakatorwa nehurumende iroro rekuti mutemo usati waunzwa mumapepa magovernment gazette nekuzenzwa kuparamende vanenge vakurukura nyaya dzinoda kudzipinda mumutemo neavo vanomirira vatapi venhau pamwe chete naivo vatapi venhau pache zvavo zvinoti suwisei muzvara nhasi ndezvekuti zvimwe zvakati wandei zvaitaurwa nevatapi venhau nevemapoka anomirira vatapi venhau hazvina kuzopinzwa mukati mebhiu ratiri kutaura nezvaro nhasi iri kana vamwe vakanga vati tiruda ndopa mwenzaniso kune vakanga vati tinoda kuti munhu paanenge achikumbira kuti aone mashoko kana kuti apuhwe mafotokopi ezvinenge zviri mumagwaro akabatwa nehurumende kana nevamwe vasiri hurumende chikumbiro ichocho ngachikumbirwe kunyange nemuromo chaiwo kugonoti ndokumbirawo kuona gwaro rakati ndokumbirawo makopis ezvakati izvozvo zvega zvinge zvakakwana kungotaura nemuromo civil society yaiti tinoda kuti mutemo wedu unge uchirerutsira vanhu kuti vane mashoko nokudaro muromo ngaungove wakakwana hurumende panguva iyoyo ikanga yati ha zvakanaka tazvinzwa tichaita sokudaro asi patazoona gwaro iri nhasi taona kuti chikumbiro chocho hachina kunge chatambirwa sekutambira kwavakange vaita nemuromo vachingogutsirira gwaro ratazoona nhasi riri kuratidza kuti vaingogutsurira asi nechemwoyo vachiti ha zvavari kutaura hatinei nazvo saka ndofunga tichaona kuti mumazuva mashoma achatevera avo vakatora nguva yekuti vawane chekuita pamusoro pegwaro iri vatanga vasingafari nekuti zvavakataura hazvinange zvaiswa mumutemo watiri kuona nyaya iyi inotibata nemumwe mubvunzo wabvunzwa nevanga vari panhare chinguva chapfuura vanga vachibvunza kuti ko mitemo iyi inombofamba sei ndichatsanangura magadziriro emutemo zvakare muchidimbu nechirungu asi regai tange nechivanhu ndichiti mutemo kuti unzi mutemo wakanaka kana tichiongorora isu magweta zvikuru sei vanoshanda muboka rekodzero dzevanhu tinoti mutemo kuti unzi mutemo wakanaka unofanira kunge uri mutemo unotorawo pfungwa dzevanhu avo vanotongwa nemutemo iwoyo zvinoda kuti nyika pamwe chete iwirirane kuti chakati chakaipa chakati chakanaka nokudaro pamutemo wedu chakati chichabvumidzwa ichi chicharambidzwa kana kuti chichave mhosva kana vachibvumirana kudaro chibvumirano ichocho ndocho chotorwa choitwa mutemo nokudaro mutemo usati wave mutemo zvakakosha kuti pange paine iyoyo inonzi consultation kana kuti bvunzurudzo inoitwa nevanonyora mutemo vari kuparamende vozivawo zvido zvevanhu nekuti ivava vari kuparamende vane masimba zvakare vari kuparamende nevari pazvigaro zvekumusoro zvinonzi executive vakagara pazvigaro izvozvo kuburikidza nekusarudzwa nevanhu saka zvinokosha kuti vadzokerezve kuvanhu kana vakuchiita mutemo voti tifunga tiite mutemo wakati munofungei nezvazvo ndokuti rinzi gutsa ruzhinji kutongwa kwegutsa ruzhinji kwekuti vazhinji vanenge vane chekuita nekutongwa kunoitwa nyika saka pamberi apa tichaona kuti dare guru reparamende richadzokera zvekuvanhu richiti takadzinda mutemo unonzi Freedom of Information Bill hausati wava mutemo ichingori draft dzichingori pfungwa dzatabatanidza imini munofungewo nezvepfungwa idzi dare reparamende rinosungirwa kuti riende kuvanhu richinonzwa pfungwa dzavo nokudaro tinovimba kuti vanhu vachatora nguva yekuti vachateverenga gwaro raburitswa iri vonyatsoendawo kuparamende pazvinenge zvasvika pachinhano chepublic consultation kati kubvunzwa kweveruzhinji
tinotenda vamhike tine urombo ngoti nguva dzedu dzinenge dzadyana nhasi tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu we want to take this opportunity to thank our guest this evening Mr. Chris Mhike media law expert Patience Zirima director media monitor Zimbabwe We want to thank our viewers, our listeners, and of course our team behind the scenes, our producer and engineers. Signing off and saying have a blessed weekend. This is yours truly, Blessing Zulu.
And I'm Chris Gande. Let's meet again. Same station, same frequencies, same time. Good night, Zimbabwe.